mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuvictoria falls. Zimsek yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuamerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore we2022 chamber of mines zimbabwe annual general meeting ku Elephant Hills ku Victoria Falls. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimbaradza nyaya dzezvechicherwa. Makambani makuru munyika akaita seZimplats, Caledonia Mining Corporation neZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kumusangano uyu. Hurumende inoti ine hurongwa hwekusimudzira nyaya dzezvekuchera zvicherwa kuti iunze mari inosvika mabhiriyoni 12 kana kuti US$12 billion pagore kubva pamabhiriyoni 5 kana kuti US$5 billion gore rapera. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vaudza bepanhau reHerald kuti gore rino musangano wakanangana negoridhe uye gore rapera wainge wakanangana neplatinum. Vati vane tarisiro yekuzadzikisa chisungo chekuunza mari yakawanda kuburikidza nezvicherwa sezviri mugwara rehurumende. Asi vamwe vakaita semukuru musangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kupa kuti Zimbabwe itadze kuzadzikisa zvinangwa zvayo.
Chinhu chatinodzidza chikuru apa ndechekuti nyika yedu ine upfumi hwakanyanya, asi hatisi kukwanisa kuti tiite maagreements nemainvestors anobenefita nyika. Ndo zviri kuita kuti vasanzwisisane nemainvestor, ndo zviri kuita kuti mainvestor vatye kuuya kuZimbabwe nekuti vari kumanyikidzwa kupinda mumajoint venture nemakoronyera. Vounza mari dzavo vopedzisira vaakunzi kana kuti kambani yacho yayangu nezvimwe zvakawanda zvinozotanga kuitika kana investor auya nemari yake.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sevamagoo kana zvikasagadziriswa.
So tikasagadzirisa nyaya idzodzo zvisinei nekuti tine zvicherwa zvakawanda sei, as long as tiri kutungamidza makoronyera pamberi kuti vashande nemainvestors, hakuna chinobuda. Nyika icharamba inguriri inonzi the resource case kana kuti the paradox of plenty.
Munoreve apa
yekuti tine zvizhinji zviri pasi, asi nyika yedu inenge isina chinhu chiri kupinda mutreasury. Vanhu vanoramba vari varombo zvisinei nekuti vakagarira upfumi huri pasi.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri mubishi kunyora tsamba yenyunyuto kuhurumende nezvedanho reZimsek rekutara kuti mari dzekunyora bvunzo dziiswe pachikero chemari yekuAmerica. Mutauriri weZimsek Muzvare Niki Dlamini vaudza Studio 7 kuti vabereki havabhadhare iri mari yekuAmerica asi inoenderana nemari inenge ichitengeswa dhora kubhanga panguva iyoyo kana kuti interbank rate.
Magrade 7 iwo ari kunzi anobhadhara $10 pamwe chete patem. Zvichireva kuti pavanobhadhara izvezvi gore rino vanenge vachibhadhara $29 yakakwana zvikavhawo term 1, term 2, term 3. Magrade 6 egorera 2022. Pane zvikoro zvinobvuma kuti vabereki vatange kubhadhara mafees gore rino vachizopedzisira kubhadhara gore riri kutevera. Magrade 6 anenge achibhadhara iwo $5 per term. Zvikoro izvi mafees atiri kutaura aya anenge achibhadharwa nevana vari muzvikoro atinoti mapublic schools kana kuti magovernment schools kana kuti malocal authority or council schools mission schools, but not for profit mission schools. Kana vana vari kuma private schools kana kuti kuma private colleges kana kuti mwana ari private candidate pa grade 6 anenge achibhadhara $11 pa grade 7 achibhadhara $22 per term. Ordinary level kune vana vari kuma government schools kana ma council schools kana iwo ma not for profit mission schools vanenge vachibhadhara iyo $11 and then kana vari ma private school $24. Advanced level kana iyo A level kana vari ma government schools $22 and kana vari ma private school $48. Tiri kutaura zvekuti mari idzi although dzakapegwa in US dollars tiri kuti vabereki vanobhadhara mazim dollars. Zvikoro hazvibvumirwi kudimanda kana kuti kutora ma US dollars kubva kuvabereki.
Mashoko emutauriri weZimSec Muzvare Nikki Dlamini. Zvichakadaro hurumende yakatiwo ichabhadhara chimwe chikamu chemari yebvunzo iyi vana vechikoro vachizobhadharavo inenge yasara. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union vatakavafira zvohu kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Ngembu isusu sangano revarairidzi izvezvi tiri mubishi rekunyora gwaro riri kuinda kuline Ministry of Education, kuinda kugovernment nekuinda kuZimSec kuti tivaratidze kuti pane zvabuda izvi netime frame yabuda iyi paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kuchajiwa idzi zvine maringe netimetable yokubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinclude ivin nekupawaraidzi mari dzinogutsa mukombe kuti vaite basa ravo maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa.
Zvii zvamukati dai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papi?
Maonero edu isisi ndokuti zamanishina harifani kuti rionere vabereki. Dai mazamanishina zvavo akwanisa kunge achichajiwa mari dziri pasi pe-1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara. Dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary. In fact, basic education zvaive inotonzi ndeye mahara. Basic education inova kubva grade 1 kusvika form 4. Taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kue level. Asi pamwe pese hurumende yambomiramirawo ikabatsira vabereki. Asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangodadzawo kana ma-1000 per subject zvingava zviri nani. Uyezve tikakwanisa kuti nguva yekubhadhara yacho ikwanise kunge ichiita 2 weeks kana 3 weeks nokutenderawo even late entry zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muZimbabwe hatichaende kuCambridge. Saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vemuZimbabwe pane pataibhadhara mari kuCambridge.
Mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika?
Tinoratidzwa kuti kumwe education ndiwo right. Saka maschool fees haatobviswa. Saka kumwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda. Saka pedu patinotorira kuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apa tisu tinenge tatoita mateya. Tikaenda kwese kuna naZambia, kuna naBotswana, kuna naSouth Africa hakuna mwana anotadza kunyora zamanishin nokuti hurumende dzekwei hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende. Saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai.
Mashika papi nenyaya dzekufambira mihoro?
Dambudziko ririko nderekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurirano. Patiri izvezvi tazama matanho ese, izvezvi takanyora tsamba tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti pari dzanetsa muzvikoro hongu vakatambira tsamba yedu asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kudini nemari shoma dziriko idzi. Varayiridzi vari kunhunga zvose nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno wachikuru kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanikango ichiuya kuvarayiridzi, tingaona varayiridzi vachikanda mapfumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June payday. Vakatarisira kuti mari dzavo dzivandudzwe kusvika pana June payday. Pakatadza kugadzirika ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachiramwa mabasa. Kana payday yemuna June ikapfuura pasina zvaita, varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mapadza pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda kubasa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Chizorwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands chiri kusimudza mureza weZimbabwe kuburikidza nekusona hembe. Chizorwa ichi amai Eglet Nyabure vanoti vave nechitoro chine mukurumbira munyika iyi chinonzi Peka Fashions chinoshandisa machira ekuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naamai Nyabure.
Tinofadza kunzwa kuti Peka yakuzikanwawo ikoko kwamuri. Ini ndinonzi Eglet Mutengwa Nyabure. Ndakazvarwa kuMberengwa. Ndakazotanga kuti kudzidza tertiary education kuHarare ndopatakazomuva ndakunoita telecommunications engineering. Izvinezvi tiri based kuno kuNetherlands. Dani about 13 years tichitiri kunoko.
Saka peka.com yakatanga sei?
Peka sezita racho peka. Inini zvazvakakosha kuti munhu anofanira kupfeka identity yake zvaanomirira. Ende sezvanambotaura ndakadzidza telecommunication ndokwandaishanda seengineer wetelecommunications kumakampani akasiyana-siyana. And uchizouya kuno kudiaspora, identity was yachati chinhu chiri very important kuti uzviratidze kuti ndiwani unobvepi. Pandakazoona kuti hapana mumaketi munhu aigadzira hembe dzinenge dzine katachi kekuAfrica dzine kamix kekueurope zvokuti hazvina kunyanyisa kuita too African or too European. Ndakaona kuti hapano pane opportunity kuti tigadzire peka. So ndo matangira tikaita nechizvidhizainira zvangu, then vanhu vakaona kuti design inenge yakanaka, inokwana kwana kwese kuAfrica nekunoku. And inenge ichita kuti unotaura nyaya yako tinobva kupi, munhu anoona kuti hai zvasi zvatinoona mumashops.
Saka munhu waenjinia anosona futi hembe, zvinofamba sei?
Aiwa, zvandakazodzidziswa manje. Saka pakutanga business apa ndaona kuti zvinonakidza, zvinondipa simba rakawanda. Because zviri kutaura about history, zvinoita ndibetsere kutaridzawo nezvekwandinobva. Ndakadzidziswa kuti dzimwe nguva haufaniri kuita zvese. So inini chandaigona kudrawa, ndokutora bepa rangu ndodhirowa, ndoda hembe yakamira soso, umoisa maprints akamira soso, 5 centimeters, 10 centimeters, mabatani akadaidaidai. Izvozvo ndo zvandinonyanyisa kugona. Ende ndaigona zvidzidzira pa YouTube, ndinogonotarisa masoftware okugadzisa ma3D prints, for example.
Ndoda kuti nditarisewo kuti sechizvarwa cheZimbabwe chiri munyika dzekure kudai, vanhu vari kutambirana sei nebrandi renyu repeka iri?
Ndiri kufara zvikuru kuti vanhu vari kuritambira zvakanaka.
Iko zvino mava kupi nekupi? Vanoda kutenga vanokuwana ikupi?
Zvakanaka mukuti mazuva ano edigital era mostly vanotenga online www.feka.com. But tikufara this year, actually last month, takavura shop muno Netherlands.
Amai Egled Nyabure, vange variparo nare ku Netherlands na Evans Zininga West Studio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Pepa nawo Newsday rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa kuti mitezo yavo ishandiswe mukugadzira mishonga yechivanhu. Vakati vari kunetsekawo neuwandu hwemhosva dzekuba, vanhu vakapakata zvombo uye neuwandu hwenjodzi dziri kuitika mumigwagwa. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pakuvigwa kwegamba renyika vaGodfrey Chanakira. VaMnangagwa vakakurudzira vezvemutemo kuti vapedze matambudziko awa. MuNewsday makare mune imwe nyaya yekuti mukuru wechitungwiza Central Hospital vaBright Mupindu vanoti kushaikwa kwemari kuri kutadzisa kuti zvirongwa zvizhinji zvakatangwa pachipatara ichi zvipedziswe, uku chipatara ichi chichitadza kupa varwere zvekudya zvavanofanirwa kupiwa muchipatara. VaMupindu vanoti tangi remvura rinobata zvuru mazana matanhatu emalita emvura kana kuti 600,000 liters rakatanga kuvakwa mwedzi mitatu yapfuura riri kutadza kupedziswa nekushayikwa kwemadhora zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Herald rine nyaya yekuti mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vaUthoyile Silaigwana vanoti ZEC yakabvisa mugwaro revavhoti mazita evanhu vakafa vanoita zviuru makumi matatu nezviviri negumi 32,010. Pepa nawo repadande mutande rezimlife.com rine nyaya yekuti vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vari muupoteri kukinya muzvinafundo Jonathan Moyo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachadoma mutungamiri wemauto vaValerius Vanda kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa navaKembo Mohadi gore rapera chekuva mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga panyaya dzakasiyana-siyana.
Kutasimberi muna mukoma Blessing Zulu, mukoma Tanuka Wande, ana Jongwe Kandemiri pastudio 7 apo. Ine ndiri tanyanyiwa ndiri muno muPretoria kuSouth Africa. Nyaya yangu yandira kutaurawo muzuva ranhasi mangwanani ano iri pamusoro pemutauriri anozviti kana kuti mutauriri wemapurisa Paul Tembanyati, kuti vari kukanganwa here kuti kana uri mutauriri wemapurisa hausi mutauriri weZANU-PF? Ngavapa patsanura ipapo, ndo advise enda kuvapa kuti patsanurai Vanyati kuve mutauriri wemapurisa nokuve mutauriri weZANU-PF, kana kuti spokesperson wevanhu vari kuakuzwa kuti vakatora muzvare ali wechitumbisa Nyatsimba akashayikwa asiri kuziva kuti ari kupi. Dai vaita mwoyo wekunge vachiziva kuti vari kushandira nyika, uyezve vakasarudzwa nebandiko repolisi kuti vataure on behalf of police. Zvinotori nani pane kutaura mashoko anonhuhwa kudaro kuti vanhu vari kuakuzwa vasi veZANU-PF. Vava kutoziva macard carrying members eZANU-PF.
Makadiko Studio 7, inini ndinonzi Murisi, ndinoshandira private sector, tiri magadhi asi sekuti kandochokuti tongopuwa mabhondi iwayo, tikupuwa marate GS, but vamwe vanenge vachipuwa maUS. Dai vationawo maprivate sectors ese ari kushanda kugavhumendi, dai tagona kupuwa maUS, dai tagona kupuwawo tapuwawona zviro zvaigo zvatibatsira zvakanyanyisa, because zvikona zviri kutikanganisa kuti uraya nenzara, uye ndaitongochemawo ndichiti dai zvazvigona ivo vaMnangagwa ngavasire, ngavambosiya chero dai zvazvagona ngavasire vachiwena vice president wavo atonge nyika. Timboona kuti zvinoita sei, zvaitova nani tichizoenda kumaelections nokuti vamunanga havana chavanoziva dai vanga vane zvavanoziva vaidzinga muturi muturi vaifanwa kumudzinga mufinance minister vobva vadzinga futi John Mangosha zvaigona kutibatsira
zita ndinoitwa zvawada ndiri pano paFree State muSouth Africa ndachida kukumbirawo zvemutungamiriri wevanhu vachamisa kuti dai vanga vambowedzera vambosedera futi vachiwedzera kufamba vambonanga kumaruzevha vakasvika kana pachikoro chinonzi chegato vakaunganidza vanhu ipapo kumberengwa uku woenda kana vachibva ipapo woenda pamadhaga growth point vachibvapo voenda kana pabonda business center vonobuda vari kumatip mission vodzokera zvavo kumashure vonopinda pabhokwa paya vozopedzisira havo zvishavani vachidzokera ndinoona sechi vangasiya vatendeusa vanhu kereke inodiwa navanhu iyi kereke yelo inodiwa navanhu kana vakatevedzera mafambiro andinotaurawo handinoona vanosiya vatendeusa vanhu vakawandisa vanhu vezanu kuno vanotondinyadzisa kunyanya mberengwa yangu kunondinyadzisa zvingaiti hakuna kana kumbobudirira asi vanongoramba vakangotsikirirana nezanu hamene chavanowana kuzanu ndinotenda hangu
makadiko pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzechokwadi dzemunotipa ini ndine urombo nekuzwire tsitsi kuna vamugwadi nemashoko auri kutaura pamusoro penyaya yabombresing ali ndinozwe tsitsi nemashoko akadaro kana ari masimba emi nawo pari zvino anomuti mutaure kudaro kunga munhu usina hama usina mwana usina vabereki usina chii nekuti mune masimba iko zvino vamugwadi ndo kumuyeuchidzai kuti ndo zvaiitawo vana Jonathan Moyo zvemuri kuita izvi asi iko zvino wakazouya chindokumbirira mwana vana wazimbabwe rurengerero nezvendaiita asi mune zvaaiita mune vanhu vakatofa mune vanhu vakanyangarika uyezve ndouyazve kupe urombo kune ivo vakatora vari kushandisiwa kutore munhu kumakuru vakamuuraya kuti vakaita sei ngozi aiendi kunaona mugwadi avo ari kumukurudzira wechimututumadza kuti muri kuita zvinhu zvakanaka muchasangana nazvo nerimwe gore kumhuri kwenyu ende kana yangozai havamubatsiri kubhadhara vana iwo vari pamasimba uchidye mari mechiva protector mechitumwa mechiite zvinhu zvisina basa rese mechipfudze upenyu hwevanhu meshungurudze vanhu nguva ichauya hatisiwa vanhu havana kusikwa nezanu pf yenyu yemunotemba naye takasikwa nemwari nguva yemwari kana yasvika zvese zvinopera izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro maneru vakataura mashoko kunyika yavo vachiti nzvimbo zhinji muamerica dzava nzvimbo dzinourayiwa vanhu nekuda kwemitemo inopa kuti zvive nyore kutenga pfuti vachitaura kumuzinda wavo wewhite house muwashington dc vabiden vakakurudzira kuti nhengo dzeparamende dzishande pamwe chete mukunyora nekudzika mitemo inoita kuti zvisave nyore kutenga pfuti vabiden vakati mitemo inoti zvisave nyore kutenga pfuti haina chekuita nekodzero dzevanhu asi ine chekuita nekuchengetedza upenyu hwevanhu nevana vadiki vari kuurawa nguva dzose vakati pagore pfuti dzinouraya vana vazhinji muamerica kudarika zvirwere zvakaita segomarara kana kuti kensa nezvimwe zvirwere vabiden vakakurudzira masineta emapato ose muparamende kuti ashande pamwe chete mukunyora mitemo inoomesera vanhu kutenga pfuti vachitiwo chirwere chepfungwa chinofanirwa kutarisiswa uye vanoda kutenga pfuti vanofanirwa kuongororwa zvakakwana vasati vadzitengeserwa izvi zvinotevera kupfurwa nekuurawa kwevanhu gumi mune chimwe chitoro kubuffalo mudunhu renew york izvo zvakateverwa nekuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe pamwe nevarayiridzi vavo vaviri mudunhu retexas svondo rapera kubva zvaurawa vana ava pakaita njodzi dzekuurawa kwevanhu nepfuti dzinopfuura mazana maviri vabiden vakati zvakaitika zvakwana yave nguva yekuita mushandira pamwe kudzikisa uwandu hwevanourayiwa nepfuti. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemunharaunda yeIndo-Pacific.
Pavakataura vachishanya kuJapan mavhiki adarika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura nezvekuumbwa kwehwaro unozivikanwa nekuti Indo-Pacific Economic Framework. Waro uhu wakanangana nekusimbaradza zvinhu munyaya dzezvekutengeserana uye kusimudzira nyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dziri muIndo-Pacific. Chimwe chinangwa ndechekuona kuti hapana anosaririra munyaya dzebudiriro. Nyika dziri mugungano reIndo-Pacific Economic Framework dzinosanganisira America, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand uye Vietnam. Dzakabatana nyika idzi dzinonzi dzakabata zvikamu 40 kubva muzana zveupfumi hwepasi rose. VaBiden vanoti gungano iri rakanangana nekusimudzira nyaya dzebudiriro muvanhu venyika 12 idzi. VaBiden vanotiwo, tiri kunyora mirawo mitsva munyaya dzezveupfumi makore ano ema-2000 kana kuti 20th century kubatsira nyika dzose idzi kusimudzira zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti upfumi hugovanwe zvakaenzana. Vanoenderera mberi vachiti, ngatitange nekugadzirisa mitemo nezvisungo munyaya yekutengeserana zvinhu zvine chekuita neumhetura neunyanzvi. Izvi vanotiwo zvinobatsira kuti makambani asamanikidzwe kufukura hapwa pamaitiro avanoita basa kana achida kushanda mune dzimwe nyika. VaBiden vakakurudzirawo kubviswa kwezvimhingamupinyi zvinokanganisa nyaya dzekutengeserana uye kutsvaga nzira itsva dzekugadzirisa matambudziko asati akomba munyaya dzezveupfumi. Vakakurudzirawo kuti nyika idzi dziratidze kuzvipira munyaya dzekushandisa mhando dzemafuta ekufambisa dzimotokari nekugaya magetsi dzisingasvibise mweya wekufema. Mutungamiri wenyika yeAmerica akakurudzirawo kupa vanhu vose mukana wakaenzana munyaya dzezveupfumi uye akati zvakakosha kumisa nyaya dzeuori dzinonzi dzinopa kuti nyika dzepasi rino dzirasikirwe neupfumi huri pakati pezvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana. America inotiwo iri kuda kuti nyika idzi dzitaridze kuzvipira munyaya dzemitero yakafanira dzekufambiswa kwemari zvakanaka pasi rose uye kurwisa nyaya dzechioko muhomwe. Chibvumirano cheIndo-Pacific Economic Framework chinonzi chiri pakati pezvibvumirano zvakakosha zvikuru munyaya dzekutengeserana munhoroondo yeAmerica. Gurukota rinoona nezvekutengeserana muAmerica, amai Gina Raimondo, vanoti chibvumirano ichi chinoratidza kuti America yave kudzokera muurongwa hwekutungamira nyika dzepasi rino munyaya dzezveupfumi. VaBiden vanotiwo kuti pawanikwe budiriro panofanira kusimbaradzwa nyaya yekugadzira zvinhu zvemhando yepamusorosoro uye vakatiwo zvakakosha kuti pasawa nenyika inotarisirwa pasi. Vanotiwo hwaro uhu ukazadzikiswa nyika dziri muIndo-Pacific dzinosimukira munyaya dzezveupfumi kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. VaBiden vanoti America yakazvipira kuva mubatanidzwa uyu kwemakore akawanda uye kuona kuti pave nemuono wemberi neramangwana rakajeka pakati penyika dzine ushamwari hwakasimba munyaya dzezvekudyidzana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica munyaya dzekudyidzana nenyika dziri muIndo-Pacific maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuVictoria Falls. Zimsek yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.